This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 21, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nzira dzose mangwana dzonanga kunhandare yemandava kumashava, uko kuchaitirwa munamato wekurangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidzamara. Kanzuri yechinhoi inomisa mabasa vashandi vanodarika zana. Chikwata cheIvory Coast chinokundikana kusvika munyika kuti chitambe nemamite warriors. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kutungamira urongwa hwekunamatira murwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika vaitaidzamara vanoti mangwana vanenge vachibatana nevagari vedunhu reMidlands pamunamato wavachaitira munhandare yemandava kumashava. Mumwe vari kuronga munamato uyu, Bishop Anselimo Magaya, vanoti vemamwe mapato ezvematongerwo enyika vatenda kuti vachange varipo mangwana. Bato reMDCT razivisawo mugwaro raraburitsa kuti mutungamiri waro vaMorgan Tsvangirai vachange varipo pamunamato uyu. Vadzamara vave nemwedzi mishanu vapambwa mumusha weGlenview nevanhu vasingazivikanwe, uye kusvika pari zvino hapana anoziva kwavari. Ngatinzwe hurukuru yataita naBishop Magaya pamusoro peurongwa hwemangwana uhu.
Sekuziva kwenyu vaitaidzamara kubva pavakashayikwa muna March 9, namanja vasati vawanikwa. Zvirokwazvo mapurisa musure munamato mumweya watakaita takamboona kumhanyamhanya kwavo chose, nekutopromisawo nokuimbisa mubayiro nevanenge vavavazivisa kuna Itaizamara, asi izvi hasati zvaitika. Saka tine chikonzero chokupfuura mberi tinamata kuti Mwari vazviratidze muupenyu hwemurekwa Dzamara, vazviratidze muupenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Asiwo zvekare tiri kuti isusu toda kuti vakuru venyika nevanoona nezvesecurity dzevanhu vagone kuramba vachishingaira kusvaka vaDzamara. Ndava tinofunga kuti izvo kwazvo kuri kuti vachida zvavo vaDzamara vanowanikwa.
Tinoona kuti makatanga muchiita munamato muHarare mukazoenda kunoita kuchitungwiza. Urongwa hwemuinahwo ndehwekuita mumaguta ose here kana kuti mumatunhu akawanda?
Tiri kuti itei matunhu akawanda chose chose. Izvezvi mugovera huri kuuya tinenge tiri kuMidlands, tinenge tiri kuzvishavane pamandava stadium. So tichibva ikoko then tomboti gare mbichana tozoenda kwaMutare musi wa20 September, then tozoenda kunana Bulawayo kunana 3 October. Saka urongwa hwedu huri nationwide, tichiidentifya nzvimbo dzatinoona dziri strategic maprovinces. Saka tiri kuda kuti tiitova program yenyika yose.
Pane kutaurawo kwatinozonzwa vamwe vachiita vari kuona minamato yamuri kuita iyi, vachiti urongwa hunenge hwatorwa nebato reMDC nekuti vari kuona nguva zhinji munenge muine bato iroro. Mungajekesa kuti muri kushanda sei neMDCT?
Handizvoba, isu tiri vanhu vakatosimba chaizvo chaizvo uye vanogona kutoronga. Asi chiri kuitika ndechekuti tiri kushanda nemacivil society, vafundisi vanhu vakumachechi akasiyana siyana, uye zvekare nemapolitical parties nemamwe magrassroots organizations akaita semaresidence association. Vanhu vanotibatsira chose chose kuti vagone kuunganidza vanhu. Saka zvine zvangoitikawo dzimweni dzenguva inyaya yekuti vanhu veMDC kuda vanouya uyewo vomobilize vanhu takakurudzira mabato akawanda izvi nhasi ndikutosangana nemukuru werimwe bato Manheru ndakatomirira zvekare kuti ndinoona mumukuru werimwe bato kuitira kuti tisimbisise kubatana pamwe chete kwemapato zvikuru sei ndo vanowanza kutipa dambudziko uye ndo vanogona kufunga kuti kune rimwe rinenge richisimba kupfuura rimwe saka ndo vatinoda kuti vanyanye kubatsirikana ivavo
avanga vari mumwewo vari kuronga nezvemunamato wekunamatira vaitaidzamara Bishop Anselimo Magaya vari parunare muHarare nestudio 7 kanzuro yechinoi yamisa basa vashandi zana nemakumi maviri nevana nhasi vashandi ava vanosanganisira vakuru vemamwe mapazi maviri ekanzuro yechinoi mutsamba yakanyorwa nezuro nemunyori weguta vamungororo mazai vashandi ava vakaudzwa kuti kanzuro iri kumisa chibvumirano chayo navo chekuti vashandire guta vashandi ava vanzi vasauye kubasa uye vanzi vanofanirwa kudzosera zvinhu zvose zvekanzuro zvavanga vachishandisa vamazai vabvuma kuti ichokwadi kuti kanzuro yechinoi yamisa vashandi ava basa asi gurukota rezvekutongwa kwemaguta vasevhi vakasukuere vati havasi kutambira danho ratorwa nekanzuro iyi vakasukuere vati vachashandisa simba ravo segurukota kuti vashandi ava vadzoserwe pamabasa vatiwo vachaita sezvavakaita kukanzuro yeHarare iyo yakanga yati yadzinga vanhu basa vanosvika zviuru zvitatu asi vakasukuere vakati vanhu ava vadzoserwe pamabasa avo makambani akawanda ari kudzinga vashandi mabasa zvichitevera mutongo wedare resupreme court uyo wakati vashandirwi vane mvumo yekudzinga mushandi basa kana kambani isakwanisi kumubhadhara kubva pakaturwa mutongo uyu vashandi vanodarika makumi maviri ezviuru vanonzi vadzingwa mabasa kusvika pari zvino nezuro dare resenate rakapasisa bhiri remutemo rinovandudza mutemo unobata vashandi nevashandirwe bhiri iri ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika Robert Mugabe kuti richive mutemo makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 9198am pa4930 kana pa12080 ne15460 khz pashortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanorwira kodzero dzemakristu musiriya vanoti varwisi vechikwata cheislamic state vaparadza chivakwa chekare chainamatirwa nemakristu pakati pedunhu rehomes mifananidzo yaburitswa nemapepanhau inoratidza zvikakarara zvedzimotokari dzinoshandiswa mukuparadza zvivakwa zvichiputsa nzvimbo yesaint elian pedyo neguta requaratan iyo rakatorwa neislamic state mukutanga kwemwedzi uno vanhu vakawanda vechikristu vatiza mukatrine apo chikwata cheislamic state chapinda muguta iri vavhoti mumatunhu madiki makumi maviri nemashanu ane mukana wekuvhotera nhengo dzeparamende zvakare zvichitevera mhirizhonga yakavhiringidza sarudzo dzenhengo dzeparamende musi wa9 nyamavhuvhu muhaiti kanzuro inoona nezvesarudzo mudunhu iri yakati sarudzo yechipiri ichaitwa musi wa25 Gumiguru apo Haiti ichaita zvakare sarudzo yemutungamiri wenyika sarudzo dzemakanzura dzichaitwawo musi mumwe chete nyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti zvinhu zvinogona kuita manyama amire nerongo munyika kana hurumende ikasagadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi
Kusamira zvakanaka kwehupfumi kwakonzera kugeda geda kwemeno munyika yose zvingangokonzera kuti munyika musagadzikane. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaJafet Moyo vanoti kubva pakaitwa sarudzo dzemuna 2013 idzo dzinonzi neMDC dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANUPF pave nemakambani anodarika zviuru zvina akavharwa nepamusana pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. ZCTU inoti pave nevanhu vanodarika zviuru makumi maviri vadzingwa mabasa zvitevera mutongo wesupreme court wemwedzi wapera.
Iyo zvino mastatistics anobva kuZimstat anoratidza kuti tine mafigures anosvika around 700,000 vashandi. Ipapo tingati maybe vashandi vanosvika 400,000 vashandi vane vehurumende, zvinoreva kuti the other 300 vari kubva ku private sector. Asi munoziziva kuti tine over 4 million vanhu vanokwanisa tingati able-bodied people, vanhu ingava mastudents apedza chikoro kana kuti vanhu vari kutsvaka mabasa vanokwanisa kushanda wa economic who can be economic active kana vawana nzvimbo zvacho. There are almost 4 million. Saka kunoratidza kuti ruzhinji runenge ruri ku informal economy.
Vamoyo vanoti chiri kunetsa ndechekuti vekunze vane mari havasi kuda kuzosima mari yavo muZimbabwe nepamusana pekuti havasi kuvimba navamugabe nehurumende yavo.
Tinotarisa zvakonzeresa kuti vanhu vabude kumavasa kakawanda. Taona kuti vanhu vane mari havasi kufarira environment inenge iripo munyika. Tingati pachirungu ma country risk factors. Vanhu vanotsva kuisa mari yavo munyika. Vamwe vanototi ndoisa mari here pana president ane 91 years. Ndoisa mari here pana president ane 35 years ari mupower. Ndezvimwe zvacho zvinoita kuti munhu ane mari azvunze kairi kuti inyika yekuisa mari here.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi inotaura yakazvimirira vamasimba manyanya avo vaimboshanda mubazi rezvemari vachiona nezveupfumi hwenyika vanoti kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi kwava kupa kuti veruzhinji vadye nhoko dzezvironda.
Tikatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika iko zvino, inguva yekushungurudzika, inguva yekutambudzika kukuru, nokuti zvinhu zvikuru zvinowanzosangana tinotaringati tariro yemunhu mukati mokurarama kwake kunge aine basa uyezve aine mari.
Mutungamiriri weMDCT vaMogeni Tsvangirai avo vaimbova mutungamiriri wehurumende panguva yehurumende yembatanidzwa vanoti chinonyanyokonzera kuti zvinhu zvisamire zvakanaka munyika ndechekuti vamugabe havana nguva yekuita zvavanofanira kuti vange vachiita, vachiti mutungamiriri wenyika ari kupedza nguva yakawanda achiita zvinhu zvekuda kuchengetedza masimba avo chete asi veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo. Vatsvangirai vanoti chinofanirwa kuitwa kuti upfumi hwenyika husimukire isarudzo itsva dziri pachena dzinoitwa mushure mekuvandudzwa kwemitemo yose ine chekuita nesarudzo.
Utungamiriri hwake ndohwekuita chamuhwande muhwande. Utungamiriri hwake ndiye anengati divide and rule. Utungamiriri hwake hauna chokwadi, is no honest. Utungamiriri unongoda kungoti ini zvandienda taura ndo zvinofanira kuti zvidi zviitwe. Kuti pane munhu angavadzora kuti chiregai kudai, handifungi, because ari munhu anodzoreka, angadai akadzoreka mune zvakawanda, adaiti mapolicy gaps akaitika over the last 35 years.
Ichakadai vamanyanya vanoti chinoda kuitwa kutsvaga mari akawanda inouya kubva kumasangano ekunze anokweretesa mari akaita seInternational Monetary Fund kana kuti IMF pamwe neWorld Bank ichashandiswa mukusimudzirwa kwenyaya dzemabasa, kuvhurwa kwemaindastri nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti nyika isimukire. Asi vamanyanya vanoti chinonyanyonetsa ndechekuti hurumende haisi kubhadhara zvikwereti zvayo kumasangano aya zvinoita kuti masangano aya aomere kuburitsa mari iyi. Vanotiwo kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kunogona kukonzera kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika. Dzimwe nyika dzakaita seGreece, Spain, Portugal neItaly dzakabatsirwa neEurozone mukusimudzira upfumi hwadzo, asi vamanyanya vanoti izvi zvinotoda kuti hurumende yemuno inge ichidyidzana zvakanaka nenyika dzekunze.
Kumberi uku irima ratakatarisana naro. Nokuti kana mukabvunza vanhu zvavo vanosangana nawo mumakombi vanhu vakutanga kutaura mumisha omu vanhu vaimbofunga kuti takadekara vaivaya vakutanga kubvunza mubvunzo yekuti kochi chiri kuitika.
Dzamara hurumende yaona zvaingaite nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika, veruzhinji vacharamba vachitambudzika, zvinozoita kuti ramangwana revanhu vazhinji ringe risina kujeka. Asi vamwe vanoti hapana chekutarisira kuhurumende yava Mugabe, iyo vanoti yapedza makore 35 ichiuraya upfumi hwenyika pane kuhugadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pana 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pashortwave. Munokwanisa kutibata pachannel Zim muchishandisa decoder reWizday kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri paWizday, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetse kana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, moskana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintaneti pa www.channelzim.net.
Chirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa mari dzemudyandigere dziri kupiwa vanhu idzo dzinonzi ishoma zvikuru. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext message panamba inoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigo kufonerai. Munau dzemitambo. Mutambo pakati pema Might Warriors neIvory Coast wanga wachifanira kutambwa nemusi wesvondo wasvika panguva yakaoma, sezvo Ivory Coast isati yazivisa zifa kuti ichauya here kana kuti kwete. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipanyaya iye.
Ivory Coast haisati yasvika muHarare uye zvaisati yazivisa zifa kuti iri kuuya here kana kuti kwete. Mutambo uyu wanga uchifanirwa kutambwa Ivory Coast yakatungamira 3-0 mushure mekunge FIFA yaripisa Zimbabwe nekutadza kuenda kuIvory Coast mumutambo wekutanga. Asi FIFA ichaomerwa nenyaya iyi kana Ivory Coast ikatadza kechipiri kuya kuzotamba sezvakatarwa. Chikwata chakunda apa chiri kufanira kutamba neCameroon. Zvakamira zvakadai, mitambo yeKasolaga Premier Soccer League iri kuenderera mberi apo pachange paine mitambo mukupera kwesvondo. Chicken Inn iri kutarisirwa kuramba iri pamusoro-soro mukupera kwemitambo yevhiki rino, sezvo iri pamusha nehwange. Dynamos, iyo iri kutamba zvakanaka kubvira tonde raindiraya atora basa reurayiridzi, yakananga kuBulawayo uko ichatamba necholocho Pirates. Ndiraya anoti ari kutarisira kukunda zvekare muchure mekunge aenda kutriangle ndokunokunda 2-0 pakati pevhiki rino.
Mitambo yese yatinotamba tinotarisira kukunda, saka tiri kutarisira kukunda zvakare, saka tinoenda ikoko tine tariro yekukunda.
Asi zvinhu hazvisi kumira zvakanaka kune vaimbo vemurayiridzi wemauri yaSunday Chidzambwa, uyo akananga kumandava Stadium kunosangana neFC Platinum. Panguva iyo Chidzambwa asati akunda mumitambo misere iyo anga achirayiridza chikwata ichi, Norman Mapeza ave nemitambo 11 chete asati amborohwa zvekuti mutambi weFC Platinum Brian Mzondiwa, uyo ari kubheba moto, ari kutarisira kurova mambure zvekare.
Ndicharamba ndichiita best yangu kuti ndirambe ndichigoe so that my supporters FC Platinum andiramba achifara.
Islanders, iyo iri kupisa pamwe nokutonhora, yakananga kuAscot uko iri kuyambirwa kusadherera hwahwa iyo inorayiridzwa naLloyd Mtasa. Caps United yakananga kwaRusape uko iri kutarisira kunorova dongo Sawmills mushure mekutatarika nekuita mangange necholocho Pirates nezuro. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Harare City vs Buffaloes, Flame Lily vs Chapungu, Haumine
Visas Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Kana uchida kuona kuti remangwana renyika rakamira sei, chaunofanirwa kuita kutarisa mabatiro ainoita vanhukadzi, vanodaro mutungamiri weAmerica vaBarack Obama. VaObama vanoti hapana anoumba chikwata chizere chenhabvu otambisa chidimbu chechikwata ichi. VaObama vanoti ukadaro unokundwa nechikwata chinenge chakazara icho unenge uchikwikwidzana nacho. Vanoti chikamu chenyika vanhukadzi havafaniriwo zvakare kusiyiwa mumabasa anenge achiitwa ebudiriro. VaObama vanoti kana vanasikana vasingaende kuchikoro, vachikura vasingazivi kunyora nekuverenga, zvinotadzisa remangwana revanhukadzi kuti vave neunyanzvi neumhizha. VaObama vanoti maitiro akadai akaipa zvikuru nekuti anonyima vanasikana vedu mukana wedzidzo pachingowaniswa vanakomana chete. Vanoti izvi ndizvo zvakapa kuti ivo nemudzimai wavo amai Michelle Obama vaparure chirongwa chinonzi Let Girls Learn. Kubudikidza nechirongwa ichi, mapazi akawanda ehurumende yeAmerica anobatsira kunze kwenyika achange achishanda pamwe chete mukuona kuti vanasikana vose vapedza dzidzo yemuzvikoro vachiwana ruzivo rwepamusoro. VaObama vanoti semuenzaniso muNorthern Nigeria, vana vari kuvhiringidzwa dzidzo nehondo uye vava kukwanisa kuenderera mberi nedzidzo munzvimbo itsva dzakavakwa. MuZimbabwe kuburikidza nesangano reGirls Empowerment Movement, sangano Let Girls Learn riri kubatsira mukuvambwa kwemakirabhu muzvikoro anokurudzira vanasikana kuti vave nedzidzo yepamusoro-soro. Kotiwo muKenya, Global Give Back Circle iri kubatsira vanasikana vanoshaya kuti vaenderere mberi nedzidzo dzavo kudzamara vasvika muzvikoro zvepamusoro-soro. VaObama vanoti munzvimbo munoremekedzwa vanhukadzi munoonekwa nekugadzikana uye mune utongo hwejechetere. VaObama vanoti dambudziko rakatarisana nevanhukadzi pasi rose rinopa kuti hurumende yavo ive nezviga zvekubatsira mukugadzirisa upenyu hwevanhukadzi. Mashoko aya anomirira maonero ehurumende yeAmerica. Nengo yedare reparamende inomirira Mazoe South vaFortune Chasi, avo vaive mutevedzeri wegurukota rezvemitemo, vanoti vave kupinda munyaya dzekuimba uye havasi kuzodzoka shure. VaChasi vakabatwa nechamupupuri chekurwisana muzano PF, icho chakanakura vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nevamwe vakuru vakuru mubato iri. VaChasi vakatotsikisa nzimbo mbiri dzeZim Dance nevaimbi vanoti Gaspi Warrior na Killer T. Studio 7, Blessing Zulu Studio 7 abata vaChasi kuti tinzwe nezvenyaya dzavo dzekuimba.
Jini ndakakomborerwa, jini ndakakomborerwa, jini vanondivenga vana basa. Jini ndakakomborerwa, jini umu mulife matiri kumbo irugare tange namo vachakritisa isava chewanika.
Ndingangoti mukurarama munhu anosvikawo patime yekuti unongonzwa kuti arega ndimbochinjawo mararamiro andiri kuita ndimboitawo zvinenge zvichinakisa. Saka ndakaona kuti vana ava vari kuita basa rakakosha ende vazvigadzirira mabasa, but isu sevakuru hatisi kunyanyopinda mazviri kuti tivabatsire. Ndakaona kuti pane nyaya dzekushandisa madrugs, nyaya dzekurwa kuvaimbi vacho chaivo chaivo, nenyaya dzekuti mafenzi anenge achikanda makeni pastage zvaakuitwa nge mumhanzi woyu, mumhanzi wenoise. Saka ndakazomukujairirana nevakumana ndakaona kuti izvi zvinenge zvinonakidza, regai ndizvizanewo.
Ngatisimudzirei vechidiki nokuti ndiyo nhaka yeZimbabwe.
Vamwe vachitindire mwana vapasta asi vakurimba tsimba dzechirasta guva rikatei ndakadzingwa kumba, but still ndakaramba ndakasingirira pai pai.
Saka zvekuimba izvi zvakatanga riri chaizvo. Mukati iwo mazuva apfuura here kana kuti zvagara zviri muropa?
Ah, muzva munhu wese anongoimba kuenda kuchechi nongochingoimbawo. Kati ininga ndingatombozvitarisa kuti munhu ane tarenda rekuti ndingaimbe. Kati nekufamba kwenguva ndakaona kuti aiwa ndinetenge ndine kachipo kananga ndakagarira makore esa ende vakomana vandaifamba navo vaita amugara imbozamai zvinenge zvirimo ende zveshuwa kuimba vataita masingles 2 yandakaita naKiller T neyandakaita naDusty yakabva dzabva dzatekeshera nyika yese kwete Zimbabwe chete.
Ndini Mudhara Chasi ndiri pamazoe nhasi ndiri paHot Property ndina Killer T.
Saka wamakatanga kutsikisa naye ndiani apa?
Ndakatsikisa naga last year but yanga ari busy nema live shows. Ndini nguva iyo ndakanga ndichiri muhurumende saka basa ranga rakandiwandirawo kuti ndiri kuchikoro patangomboisendeka.
Zimbabwe ino yatakatsikirira pane vanhu vakaifira savana kuzokwanisa kupemberera ndizvo zvinondibata mwoyo mangu
dekidiki ngatisimuke tinyore bumbiro tikwanise kumiririra.
Ndakatanga kutamba naKiller T last year vatambogadzirisa Zimbabwe ino vaezvinotabva taona hatese taane mukana vatasingatipinda mstudio ti nyatsotsotsenera mhanzi yedu vakataita tikapedza.
Handi chokwadi zvanga zvaakutaurwa nevamwe kuti vachasi pavakabuda muhurumende panyaya dzana gamatoksi naana chichi apa ndo pavatirega handimbotsikisa.
Kwete hazvinei kana nepolitics, hapana kana politics iripo. Ndongori munhu akakurira mugeto anonzwisisa zvemugeto anoda nhau dzinoenderana nevanhu vechidiki nevarombo nekuti ndokwandinobva ikoko.
Pane imwe nyaya yatakamboverenga kuti vachasi vanenge vanga vambopinda muna taisireva vachinzi vanga vambobva kubasa vasina kupiwa mvumo vachienda kunoona mukanya kusouth africa, ichokwadi here? Chii chakaitika apa?
Vanhu vanongonakidzwawo nekunyorawo zvavanenge vafunga but inovatapi venhau vanenge vanzwawo makuhwa anenge achitaurwa. Asi chekutanga mukanya mukoma wangu ende zvese zvakaitika zvanga zvine mvumo inoenderana nemafambiro anoita munhu kana achinge ari minista. Mapepa ese anga akakwana ingoti ndiri munhu asingafariri zvekupindura pindura nyaya dzinenge dzichitaurwa mumapepa but hapana chakambenyu chakashata pai.
Ungava mushona kana muxhosa bata upenyu sezai wakachena sehwai wagara wakafokasa ndini ndakakomborerwa ndini ndine ndakakomborerwa ndine vanondivenga vana basa ndine ndakakomborerwa ndine.
Tichitarisa nyaya dzenyu dzekuimba idzi, muchaenderera mberi muchitsikisa here kana kuti matoguma ipapa pane mbiri dzamakaita naGaspy Warrior naKiller T?
Iri rato rebasa iri handichabuda. Hakusi kufara kuri kuita vanhu muno muZimbabwe nekune dzimwe nyika dzese kudiaspora South Africa kuCape Town kuUK Australia kuQatar Dubai kwese vanhu vari kuti kodamba refu riri kupi vhidhiyo iri kupi muri kuyarinhu kuno kuzoita tour.
Saka muchaburitsa vhidhiyo irapa nedamba refu zviri kufamba sei?
Tatotanga kutoshanda panyaya yevhidhiyo izvozvi saka tikutarisira kuti Christmas yatiri kupinda iyeyi hapachana chijapana.
Remember first time yatakatanga kurova rhyme guva rakamboti criticize but still takaramba takasingirira pai vamwe vacho tindire mwana wapasta asi akuimba dzimba dzechirasta guva rikati ndakadzingwa kumba but still ndakaramba ndakasingirira pai umumu life matiri kumbo irugare tange namo vacha criticize vachawanika asi usachinjiswe musambo vacha kudeza nemasita pambi uri mbaba asi iwewe usiponika usachinjiswe musambo life is easy.
Aiwa tinotenda blessing nehurukuru yawaita navachasi ndinoimba vechidiki vari kuona kuti kana isu vechikuru tinogona kukwikwidza munhandare imomo. Mumanzi wava Fortune Chasi uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi, nzira dzose dzonanga mangwana kunhandare yemandava kumashava Uko kuchaitirwa munamato wekurangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidza mara. Kanzuro yechinhoi inomisa vashandi mabasa vanodarika zana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Thank you, Jonga. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7.